vachitaura seminyari kani pakuparurwa kwebhuku rinonzi Preserving the Ndebele Art and Architecture paAmagugu International Heritage Center kuMatopos, Vani Coles vati kuchengetedza tsika nemagariro evanhu vakaita severudzi rwechindebele kwakakosha kana kuchitariswa nhoroondo yerudzi urwu munyika. Bhuku iri iro rakaitwa neAmagugu International Heritage Center rinotaura nezvetsika yekuvaka nekupenda dzimba dzinovakwa nemapango nedhaka kunoitwa nevagari vakawanda kunyanya madzimai vanogara munzvimbo yeMatopos kumadokero kwakadziva kuChamhembe kweguta reBulawayo. Vachipindura mibvunzo yevatapi venhau pamaonero avo pamusoro pemamiriro ezvematongerwo enyika muZimbabwe, Vani Coles vatsinhira tariro yavo yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vataurirane. Vatiwo zvakakosha kuti mitemo yakadai seIPA ivandudzwe munyika muve nenhepfenyuro dzakawanda, uyewo kuti National Peace and Reconciliation Commission iite basa rayo nemazvo kuitira kuti munyika muve nekupodzwa kwemaronda nekuregererana kwechokwadi.
Particularly for the Ndebele people, the national people.
Kana takanyanya kutarisa neverudzi rwechindevere uye matunhu ematevereland, basa reNational Peace and Reconciliation Commission rakakosha zvikuru, asi rakakosherawo nyika yose pakuti ikwanise kuenderera mberi. Kuregererana kwechokwadi kunokwanisika chete kana pakaitwa urongwa hwekutaura chokwadi chezvakaitika munhoroondo yenyika.
Murongi wemabasa paAmagugu International Heritage Center vautolezwe nyati vati vafara nekuparurwa kwebhuku ravo, vachiti kuvepo kwaro kunobatsira kuchengetedza tsika nemagariro erudzi rwechindebele.
Zvakakosha Sterik nezvekuti bhuku iri ratova available not just locally but internationally kuvanhu vane interest nezvendebele art and architecture, kuti zvinopenda sei dzimba dzacho uchishandiswa ivhu rakaita sei. So ndo zvatiri kucelebrata kuti at least we now have something that we can take to the rest of the world and showcase the traditional art painting.
Mumwe wemadzimai anobatsira kusimudzira tsika yekupenda dzimba dzakavakwa nedhaka nemapango, amai Lucy Hlatshwayo, vatiwo vari kufara zvikuru kuti tsika iyi ichange yave kuzivikanwa pasi rose nekuburitswa kwebhuku iri. Vati kupendwa kwedzimba uku itsika inobatsirawo kuchengetedzwa kweutsanana.
Tinozvikudza chaizvo, tinozvitenda. Zvinobatsira chaizvo chaizvo kuchengetedza tsika nemagariro edu semadzimai echindevere. Asi pamusoro pazvo tichitarisa nekuchinja kwaita nyika yedu, tane zvirwere zvatatisingazivi zvakaita sana cholera. Zvinochengetedzawo kuti misha muve neutsanana, nharaunda dzedu dzese dzobva dzaita utsanana. Ndosaka muchiona kuno kuMatabeleland hatina kumbobatwa nayo cholera because takagadzirisa misha yedu. Hakungosi kwekuti ndezvekalucha chete, asi zvinosanganisa zvinhu zvakawanda.
Bhuku iri rakaburitswa nerubatsiro rwemari inopfuura zviuru makumi mana zvemadhora kubva kuhomwe yeAmbassadors Fund for Cultural Preservation yemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kuMatopos, ndini Taura Ishava.